Ini ndinogara ku Beijing. Zvanga chaure pari zvino ndinoti kutaura chokwadi handizvimboziva zviri kuitika kunze nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka tisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako not tenda sepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date roro 17 kuti pamwe ndoo patisadzokera kumabasa. Zvichireva kuti tinotagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makambani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune izvo tumashop tutukutuku icho tunenge turimo maybe you know pamabuilding tumagrosa tudukuduku tunenge turi pamabuilding ndo vanhu vari kuvhura imomomo but naivo havasisina chikafu nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahosela zvakavharwa.
Bazi reutano reimomo muchina vari kunyatsotsanangura here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere checoronavirus?
Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ungazive sei. Vaisawo online kuti ukaonawo wakukosora kosora temperature yakwira kusvika over 30. Vaisa manumbers avari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba wovaudza but vari kuti usaende kuchipatara unongofona nokuti kubuda ikokoko vari kufunga kuti pamwe ndiwo paunozospreada.
Zvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo mamuri muBeijing mungazivawo here kuti zvakamira sei parizvino?
Fuma Zimbabwe tisatisanzwa kuti pane anacho chirwere but tine mazimbabwe akatowandisa ari muWuhan macho imomo makatangira outbreak iyoyo basically mastudents vanodzidza ikoko kuti tine mazimbabwe akatowandisa but hatisatisanzwa zvedu kuti pane anyone ati ane chirwere.